Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kukadzi 25/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyahuru ine chekuitavo neyavanoti legitimacy kuti government inodawo legitimacy kunana African Union inodawo legitimacy kune dzimwewo nyika. Saka iyo nyaya yekuti ivo kana vamukanotaura kuti ndakamanikidzwa zvinobva zvapisa.
Bepa na ure standard rinoti vamugabe vanoti vamunangagwa vakavakumbira kutaura navo nenyaya yekubviswa kwavo pachigaro nemauto VMDCT vanoti vari kushamisika nezviri kubuda muSunday Mail zvekuti vachamisa vanoda kusungwa nemapurisa Munhau dzemitambo tichakupai zvabuda pamutambo weDynamos neHighlanders mufinal yeZimbabwe National Army Charity Shield. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepa na ure standard nasi raburiza mashoko yekuti vaimbova mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vakaudza vanhu vakauya pamemberero yebavhude ravo kuumba kwavo kuBorodeo kuti mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vainge vavakumbira kuti vaite navo musangano vachidawo kuti vamugabe vazovabatsira mukutsvaga rutsigiro musarudzo. Vamugabe vanonziwo vakati mhuri yavo iri kushungurudzwa nehurumende yavamunangagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri vamunangagwa vaGeorge Charamba kana mutauriri webato reZANU-PF. Asi vachitaura kuAU vamunangagwa vakati vamugabe vari kubatwa zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi tikavabvunza nezvemaonero avo.
Vamunangagwa vanenge vachiita kuzama kuti nyaya iyi isarambe ichienderera mberi nokuti inogona kupa zita rakaipa. Kunyika.
Kana muchiti inopa zita rakaipa kunyika munenge muchiti kudi apa vamudzenge
nyaya iripo ndeyekuti vakomana vemauto pavakaitazo vakaita musi wa 15 November vakati havana kubvisa hurumende yavamugabe nechisimba saka izvozvo ndozvavanoda kuti zvirambe zviripo vari kuti zvavakaita hachi mauto akauya asi vanhu vakaita kuti zvidai asi vamugabe kana vakaramba kudaro zvinoita kuti hurumende iyi isvibe yavamunangagwa yonzi yakapinda nechisiyi hurumende mauto
sei vamugabe vaakutaura nguva inoise maonerenyu
vamugabe vaakutaura kavanga vasati vapuwa mukana wokuti vataure handisi kuti vangaona mukana izvozvi ndopavawana mukana nokuti takauya mukuru mukuru weAfrican Union.
Vamugabe vachine vanhu vanovatsigira here zvekuti vangakonzera matambudziko kubato reZANU-PF musarudzo?
Zvinogona kudaro asi haisiyo nyaya chete. Mukatarira pendinoti zvinogona kudaro ndinotaura kuti panogona kunge pane nyunyuto kune mamwe matunhu hatizivi kuti vekuna namashonaland west uko kumusha kwavo kuti vakafara nazvo here zvavakaitwa ivo mwana wokumusha kwavo saka izvozvo zvinogona kukonzeresa asi nyaya huru ine chekuitavo neyavanoti legitimacy kuti government inodawo legitimacy kunana African Union inodawo legitimacy kune dzimwewo nyika saka iyo nyaya yekuti ivo kana vamukanotaura kuti ndakamanikidzwa zvinobva zvapisa nyaya yakachitaurwa naivo vamunangagwa nemauto kuti zvakaitika pasina matambudziko nokuti ndichaona kuti wakati zvakaitika murunyararo wakati zve hapana vanhu vakaurawa zvamudzadzi wakuti vanhu vakamanikidzwa nezvimwe zvakadaro.
VaNST Mudzengi inyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vanga vari parunare muHarare. Mutedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vanoti vari kushamisika nemashoko ari mubepa nhau reSunday Mail ekuti mapurisa anoda kusunga vakafanobata chigaro chemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa. Bepa nhau iri rinoti pane vamwe vakuru vemDC vari kuda kuti vachamisa vasungwe vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kubhoera, yakaona mumwe mutevedzeri webato iri vachizvitiwo vari kutungamira bato Muzvare Tokozani Kupe nemunyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vachida kurohwa nevamwe vechidiki vebato iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata Muzvare Kumalo.
Kana zvichinzi pane mhosva ndobasa remapurisa kuti vaongorore kuti zvinofamba sei. Inga President Chamisa vakazvitaura wani chebati ndatotumira mauto angu kuti aende pasi onoongorora kuti chii chakaitika chikaitwa nani. Ende vanhu vacho vachaoneka kuti ndo vakazviita vachaoneka vane mhosva. Saka President Chamisa vakusunga kusungigwei kuumbuu hunoratidza kuti ndo vangava nevanhu vacho huripi. Imhosva here kutungamirira MDC here? Haisi mhosva. Ende vanhu vacho kwavakapinda vachivarova marove varamba vachiudza ruzhinji. Vanhu vacho ivava vangativaudza kuti taivazokurova tatumwa naChamisa vanhu vakadero. Ngatiteedzere mutemo zvavo zvokuti zvinhu zvanhasi vanotoma ichironda ichi chegumbo mangwana chachironda choite ruoko kusvira mangwana wamusoro. Kunyaya yavo chaiyo chaiyo ndeipi? Shuwa hama dzangu tikapedze nguva maZimbabwe pazhapo tichiteerera vanhu vari kuramba kuti tisandure magariro evanhu muZimbabwe. Vanhu vatambura neine nhamo mabasa hakuna. Vana vapedza mayunivhesiti vanotengesa majuchikadzi parodhi. Zvipatara zvakuti uraya marodhi akutouraya vanhu. Zvikoro zvacho hakuchadzidziki magasi anongodika. Shuwa tingapedze nguva tichitaura nyaya dzevanhu vari kuda zvigaro because ivo ndo vakakosha kusvika iko kupfuura 15 million Zimbabweni. Hama dzangu handizvo dzatakapomera bato reMDC. Hai handiyo shuviro yabakatsvangira iyoyo. Shuviro yake yanga iri kuti vana vemuZimbabwe vabude munhamo iyi.
Asi semanzwira amuri kumboita mapurisa ambodaidza vachamisa here kana kuti vambotaura nebato renyu nezvekuferefetwa kwenyaya iyi?
Bati zvizo officially zvepati hapana tambo yakadaro yatakaona kanzi mapurisa achatambosvika kuda vari kuuya.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vari parunare muHarare. Vakanyora bvunzo dzeOlevo vari kutarisirwa kutanga mangwana kuti vaende kuzvikoro zvavo kuti vanotora zvavakabuda nazvo mubvunzo idzi. Mashoko aya ataurwa nasachigaro weZimsec. Bvunzo idzi dzakamboita mutauro mushure mekunge Zimsec yati bepa rechipiri rechirungu kana kuti English Paper 2 ridzokorerwe sezvo painge paine vamwe vaifungidzirwa kuti vainge vabiridzira. Asi dare repamusoro rakapa mutongo wekuti hadzifaniri kudzokororwa. Mukuzeya nyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe.
Hongu mashoko atanzwa ende uye maresults atakamamirirawo nemetso matsuku sevanhu vanodzidzisa vana tinenge tichida kuona kuti vana vedu vakapasa zvakadini. Asi tinoona kuti pass rate iri kunzi iri pa26.35 zvinoreva kuti yakaderera tichitarisa pass rate yegore rakapfuura yanga iri pa27.92. saka isu tinofunga kuti zvinhu zvakawanda zvinopa kuti mapass rate aderere, kumwe kulika kwamaizamo mamanishini kumwe wakuti varairidzi for the past 6 years hawasati vambopiwawo kana salary increment saka vanonetawo nebasa maclassi zvekare munongoziva kuti ministry yakasuspend kupa maclass sizes kana kurikuta mamwe maticha saka maclassis ari anonzi pachirungu bloated maresources akatesera kutengwa navacoltas hamuna maresources muchikoro
tinonzwawo vamwe vabereki vanotaura vachiedza kufananidza bvunzo dzaisinyorwa dzecambridge dzekumashure uko nedzechizvino dzaakunyorwa dzezimsekis musiyano wadzo uri pakudii uye zvinoenda nekuti zvinofamba seiko
ndinoona sati musiyano ndewekuti education yonyanyisa kuratidza kuti yanyanyo kureruka kuti mwana anokwanisa kuwana zvake chero 15 A's asi asingakwanisi kuti kana akwanise kurarama muupenyu education yainyorwa kudhara yaipa kuti mwana arodzeke njere kuti akarodzeka njere idzo dzomuupenyu akasangana namamwe matambudziko ako anokwanisa kurizina ine better manner kuti asolve matambudziko aanenge adini asangana nawo mukatarisa education yakudhara zvekare yaitraina even mwanawo kuti paanopedza kwakuna nahome and craft vana craft waikwanisawo kurarama muupenyu hwekuti mwana anokwanisawo kuveza joko anokwanisa kuveza kei zvinhu zvinomubatsirawo mukurarama kwake zvikuru se kana achigara kumaruwa saka education yongoramba ichireruka ichingoreruka yanga yoda kuti ivandudzewo asi even iyo hai yacambridgewo yanga yakangotraina zvekare kuti vanhu vakawanda varamba vachingoenda mberi isinawo yatingati technical and vocational training saka matechnical and vocational training ndo anonyanya kukurudzirwa iko zvino but anesa ikozvo ndechekuti iko kunonzi technical and vocational training kwacho kune kusina zvacho zviri technical and vocational vanhu vane vachingoita theory saka zvinoda kuti zvinopa kuti vana vadzidze zvinge zviriko
avo vanga vari Dr. Takavafira Joe vachitaura vari parunhare kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union Vapo Zakaria vanoti mvura iri kunaya mune dzimwe nzvimbo ichabatsira kuti vamwe varimi vakohwewo zviri nani. Zuva ranga rapisa zvirimwa zvakawanda kune mamwe matunhu munyika zvekuti panga vachirwa kuti panogona kuita nzara inotyisa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZakaria.
Mvura iyi iri kunaya iko zvinei iri kubatsira zvikuru takatarisana nezvimwe zvirimwa zvanga zvaakupedo nekutsva zvachose. Zvizhinji zvacho zvasimuka. Tichitarisawo zvekare mafuro kumombe, tiri kuona kuti mafuro edu asimuka zvakanaka. Ndidzo mombe dzedu dziri kuonawo mvura yekunwa pamwe chete nemafuro akanaka. Saka iyi mvura yauya panguva yakanaka nokuti atakutanga tarasa mwoyo tichifunga kuti gore rino hatina chatinowana.
Asi varimi vanoona chekunonga-nongawo here tichitarisa zvirimwa zvakaita sechibage kana kuti zvinenge zvatinonokei?
Kune dzimwe nzvimbo zvati zvazononokei takatarisa kunana Masvingo, kunana Matebeleland nekuMidlands takaita tichidzika kuenda kunana Mwenezi Mberengwa. Tinenge tatinonokei zvedu zvizhinji zvacho zvanga zvatsva. Asi nechekumusoro tire varimi vachanonga nonga apo neapo. Ikoko kwachona kwatiri kuti kwakatsva vakarima zvirimwa zvaya zvatinoti small grains, zviyo, mhunga, avo vane chokunonga. Usina chaiko chaiko ndovaya vakaenga vaibva kuita chibage kunzvimbo dzandinotaura idzodzo.
Ko iko zvino zvii zvimwe zvingarimwewo nevarimi kuti vaone chekudya?
Varimi vamwe vanokwanisa iko zvino vanokwanisa kunge vachiisa sugar beans ndo dzingaita panguva yakaita seiyo ino. Saka vazhinji vevarimi vari kumanya manya nenyaya yekuti vadyare sugar beans kunana Mashonaland, East, West, Central. Ndoo kwandiri kuona kuzhinji kuri kunyanya kuitwa izvozvo kudyara sugar beans munguva ino.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare. Iko zvino tokupai zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo, chirongwa chatinopiwa naIvan Zininga.
Kwazwai muri yeZimbabwe, muri yeStudio 7, ndinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chesvondo rega rega chevechidiki cheyouth, chatinotaura nevechidiki vane zvavari kuita pasi rose vachisimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Inini ndinonzi Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nhasi ndaita rombo rakanaka yekuti titaure namukoma Tembani Mubotwa, vanoita inonzi designing vari kuZimbabwe uko. Mukomana wechidiki tinavo parunare, timbokurukura zvishoma. Mukoma Tembani. Chaita kuti ndikutsvagei tikurukure kudai ndechekuti kunze uko kune vechidiki vari kushaya kuti ko murume uyu akazvikwanisa seiko kuti asvike paasvika apa. Taona maakutevererwa nemazita makuru muindastiri yenyu yedesigning iyi. Zvakambovambira kupiko zvekuti muzoita designer izvi?
Zvekudesigna izvi ndainge ndisina kuzvirongawo baba. Zvati ndinongovimba kuti zvirongwa zvamwari. Zvakatarangira pagenora chaipo apa, pagenora ndabezoona seguro kuti onditengetewo shopu yavo ine vanhu vavaisonawo. Vakati haoraromo kuti vati usiku mbatso takazotini. Izvi handina kuvawo kuti rudo rwekusona kuchabva rwangoibata. Ko zvanda kutongofara kutogarawo pamushini ndakusona-sona apo ndandapedzawo fomfo yangu yandaiitawo.
Saka mukoma Tembani, mirai ndidzoke mbichana pamataura apa. Makatanga kuita rudo rwekunzwa kuda kusona, ndobva mawedzera mukati chiregai ndichienda kuchikoro ndinonyatsodzidzira zvinhu zvese izvi.
Chakaitika ndechekuti mushopu mandairara maseguru kugenora zvanzvadzi yamai. Mainge matele aisona, but chandina kufarira ndechekuti zvinhu zvavaisona vanjeza zvinhu zvandaisanyafara kunge ndikakwanzira kuzvipeta. Ko zvinhu ndainasona hazvinhu zvakasonwa zvahazvi unoziva chii zvakasonwa nechii zvakapinda mushopu? Waiziva musiyano wacho uya?
Ehe, iwoyo ndo pamakazoenda kuchikoro mukanonyatsodzidzira kudesigna manje.
Ndo pandakazowana chikoro chandakazoenda kwachirwe mandotanga kutodzidzira kudesigna.
Muri kusouth Africa ndo pamakatotangira kutotanga kudesigna zvinhu zvenyu mega?
Ndakaenda kusouth Africa 2004 ndopandakanga ndatolonja clothing yebrand yekutanga. Gore racho iroro ndatowana macelebrity, vanhu vanozivikanwa veikoko vakutopfeka zvihembe dzangu.
Ah, ndivanani vamai dhizainira mukoma Tembani?
South Africa munhu wandakatanga naye mukuru anozivikanwa aimibandi yezvechitendero anonzi Huyu Mukwena, akazvishaya zvake but vazhinji vanondiziva.
Taimuziva chaizvo, taimuziva zvikuru.
Nekuti mushakabvo nonzi Samara.
Aha, taimuzivawo chaizvo.
Takazviita futi maekosati kaendisitenwan akashaya futi akashaya ake last year. Apart from thato vaibudo mutv umo muna mageneration, ndashandawo negeneration ngeimo drama inoitiko kusaya kutizafrika
ikoko. Vanhu vakawanda vanoiziva generations, chero kumusha uko vanoionawo chaizvo.
Vanoiona chaizvo nana Muvhangowo vanotaura chizvinda zvanofanana nemishona mbichana.
Ndimi munosona hembe dzavafuu here dziya musanda watate?
Chikarekta kana kuti munhu anenge achizo
Nguva yedu ndo yakutiitira majerasi. Regaiti kwanasti gumire pana apa titende vateereri tizokutsvagai zvakare rimwe zuva ratine takasununguka tigoramba zvakare tichikurukura. Ndinoda kutendai zvikuru kuve nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kwatanga tichikurukura namukoma Tembani Mubotswa, designer mukuru vari kusimudza mureza weZimbabwe, ndivo vanopfekedza vana Japraiser. Ngatisanganei svondo rinouya tichitaura zvakare nevamwe vechidiki anokuonekai nemufaro nhasi. Ndinonzi Evans Dzininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Iko zvino tochimboenda kuchikamu chedu chechitendero. Uko muchanzwa hurukuru yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naReverend Dr. Kenneth Mutata veLutheran Church uye vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa simba.
Manera akanaka vateereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai zvekare nomufaro muchirongwa chamunofarira chezvechitendero.
Kana ndakaneta
tichitadza kupamba, imi mari makanaka, unondipa simba.
Nhasi tine rombo rakanaka, tiri kuita hurukuro naReverend Dr. Kenneth Mutata, munyori mukuru kana kuti Secretary General veZimbabwe Council of Churches. Dr. Mutata, tinokugamuchirai nemufaro.
Thank you. Tinotenda Wande kuva neni pachirongwa chenyu.
Tisati aenda mberi, Dr. Mutata, mungatitaurirawo here kuti Zimbabwe Council of Churches yakatangwa rini uye chinangwa chayo chiri chei?
Zimbabwe Council of Churches imubatanidzwa wemakereke 26 nemaassociate members anosvika ku10. Yakaumbiwa 1964 kugweru, munguva makereke anga achitambudzika nenyaya yekuti matongegu enyika vachena vachishungurudza vanhu vatema, kereke yaifanira kubate sei nyaya iyoyi.
Tinoona kuCatholic Church kuti Pope Francis vari kuedza kugadzirisa nyaya yemafata anonzi haana kubata vana vechikomana zvakanaka. Imimi mukanzuru menyu, kana zvakadai zvikaitika munoita sei?
Mukati medzikereke dzedu, mamember churches eZimbabwe Council of Churches, munomuka nyaya dzakaita sei dzodzo? Kana iri nyaya inenge iri nyaya kanangana nekereke imwe chete, kereke imwe neimwe inogadzirisa nyaya yayo pachayo, kana zvichibvira kuti pane munhu akapara mhosva, vanofambisa kugadziriswa kwemhosva iyoyo zvichivambirana nebumbiro remutemo wekereke yavo. Tinoziva kuti pane vafundisi vane mhosva dzavakapara dzine chokuitawo nokubata vana chibharo nezvimwe zvakadaro. Tinotoziva nyaya mbiri dzakaitika kumakereke mamember churches edu mamwe maviri, vafundisi wavo vakasungwa vakaenda kujeri.
Dr. Mutata, pane vanoti chechi dzinosimbisa uye dzinokurudzira kuregerera anenge akutadzira, asizve vanoti chechi hadzizoiti hanya neuyo anenge akanganisirwa, munoti chinyi nazvo?
Ndofunga inyaya inorema zvikuru nenyaya yekuti dzimwe nguva makereke anomanyira kuchenesa zita rekereke nokuvanza nyaya dzinenge dzakaita sei. Asi chakakoshawo ndechekuti kereke inge ine maprograms kana kuti urongwa hwekusimbisa vana mai kana vanasikana, kuti kana pane nyaya yakadaro yaitika mukereke vakwanise kutaura vane simba, atingati maempowerment program. Zimbabwe Council of Churches inawo maprogramu akadaro avanoitisa kubatsira vana mai navanasikana kuti vakwanise kuzvimiririra nokumutsa nyaya dzakadai kana dzichinge dzaitika. Kereke ndo inofanira kunge iri conscience yesociety. Kana nyaya dzakadai dzikaitika mukati mayo, kereke inofanira kumira ne those vulnerable. Kereke haifaniri kusaidirana nevanosimba. asi kuti neavo vari mukati memasociety zvedu vanenge vachishungurudzwa.
Dzimwe church mukandiri yenyu hadzina basa nokumuya kwedoro, dzimwe hadzidi kuzvihwa. Vamwe zvevanoti zvevakadzi vazhinji aiwa, asi vamwe vachiti uyo neuyo ndevangu. Munozvifambisa sei pamunenge musingatenderani kudai?
Diversity kana kuti kusiyana siyana kwekunamata hakutangi iko zvino, kunotanga even panguva yakaburuka Mweya Mutsvene, kwanzi wakaburuka akaita pamusoro poumwe noumwe vakataura nendimi dzakasiyana asi vakanga vachinzwana. Chakanyanyisa kukosha zvikuru ndechokuti pane zvinhu zvisiri zvisingakwanisi kukompromisiwa, zvinhu zvakaita sokuti kereke ichiri kutenda kuna Jesu Kristu here, ichiri kutenda kuna Mwari wekutatu umwe here, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Pana mamwe mafundamentals kana zvatingati nheyo dzekutenda kereke padzinosangana. Pana mapractices anoinfluensiwa nenyaya yematraditions kana kuti tsika dzakasiyana-siyana dzemakereke.
Reverend Dr. Kenneth Mutata, tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa kuzivisa vateereri vedu nezvebasa rechitendero rinoitwa nekanzuru yemachechi yemuZimbabwe.
Tinokutendai Mr. Wande.
Ini ndini wenyu Tanonoka Wande, ndichikusarisai nemufaro nevimbo huru yekuti muchange muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Munau dzemitambo, chikwata cheDynamos chakunda Highlanders 2-1 mumakwikwi eZimbabwe National Army Charity Shield. Vanwisa kuDynamos ndikudzanai Demera naTawanda Macheka, kuHighlanders kukamwiswa na Adrian Sila. Kuti tinzwe nezvemutambo uyu, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata sachigaro weDynamos vaKen Mbaiwa.
Takatamba weekend yakapera nekesi kavarova 1-0. Iye Highlanders yakatamba nechikini ingana 2-1. Saka takazosangana mufinal nhasi kavarova 2-1 Highlanders. Kuita sumudza mukombeni zvezvetenu unogara uchiitwa makoreja gore negore. Mutambo wangu wakatambirwa neina sports stadium. Kunzwa kufara zvikuru, hapana chinopfuura kuhina. Vakatamba vakahwina, nyamafara anenge akati nyungudu dhifita yainakidza. Saka tokufara zvakakuru semhuri yeDynamos.
Ndianani vanwisa zvibodzwa zvenyu?
Zvibodzwa zvedu chekutanga ndikati paita chibhumu pazoita inenge on go ichinotipiye kuti vanozotiraniswa nani. But rechipira zvovanaekuiquality anga arova quality tangazi. Rechipiri azokuweswa ngemera plus yanga iri muchibhumu bimo chiapovinya kuzwa tiye kuti yani chaiya goya sapoza yanjira dzohwara dzoa. Highlanders vaiqualiza nara raita the same. Hatina kuzvinyatsoona kuti agoiza ndiani, but tinozozova kuti vataachifungira nezvaonekwa ndizvo zvichezvo.
Pane mari here inouya nemukombe uyu? Uyezve mari
mawinners anopiwa 15,000, maranazi up 10,000 and all expenses covered.
Zvii zvamakarungira icho chikwata chenyu chedhimba regore rino?
Tingati last season takapedza tiri panumber 2, takanga tapota tatora championship. Saka ndozvinhu zvati kutaisira seDynamos kuti tida kuti titore unyange chinenge chikanzi chiripo chekutambirwa kutanga nenguva taita nhaso chihwine zvese zviripo ndokuti chikwata chichinyapodzokera paDynamos wachishaya chaya nekukazvine zvingani nacho.
Ko, uwandu hwevanhu vari kuuya kumitambo muri kuona uchienda mberi here kana kuti zvakamira sei pari zvino?
Challenge ingoripo ndeyekuti keshi yanga ichitinetsepa zvakagadziriswa kwaane eko keshi, kwaane swaiti, kwaane zvakawanda wanda. Vanhu kubhora vakuuya manje nokuti vanorifarira. Havadiki havauye chereka tarisingatambo zvakanaka, but zvimwe bhora richitambwa zvakanaka vanhu vanouya bcause havana chimwe chekuita kunze kwokuona nhaso.
Avo vanga vari sachigaro wechikwata cheDynamos vaKen Mbaiwa vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Aiwa vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bepanhau reStandard rinoti vaimbova mutungamiri wenyika paRobert Mugabe vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavakumbira kutaura navo nenyaya yavari kuchema-chema yekubviswa kwavakaitwa pachigaro vachiti pakashandiswa mauto nechisimba. Dynamos inosimudza mukombe weZimbabwe National Army Charity Shield mushure mekukunda Highlanders 2-1. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti kurare zvakanaka vateereri, tosangana mangwana mangwanani. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku.